government inouya neurongwa hwakajeka hwekuti iri kuti kudini pazvakareizwa namaticha zvishanu pamasalaries avarairidzi paruwa and hardship allowance paissue yemaleave days suspension yemaleave days paissue of also making my schools political free zones and issue yamaallowances emuzvikoro avarairidzi akaita sana HODs allowance, lower 60 allowance, class teacher allowance na mangu maallowance akawanda. Saka, takamirira zvinobva kuhurumende kuti inenge ichiti kudini. Hurumende, tinoziva kuti yanga yamboti vhundudzira, ichiti maminista aende achitaura papa ZBC, nomumanyuzepepa achiti anofaya varairidzi. But varairidzi vari under the banner of Ozeu, vachidza kuti vachaenda mberi nestrike neTuesday kusvikira hurumende yaadhiresa zvichemo zvavo. Sando patimire, saka zviri kuhurumende kufuka jira kana kuruwaridza youya nechirongwa chakajeka kuti chingatadzisa kuti varairidzi vaende kuzvikoro neTuesday. But kana pasina zvaita, zvikoro zvinongovhura zvakavhara paTuesday.
Saka zvoreva here kuti hapana tarisiro dzekutaurirana nekuwirirana nevebazi rezvedzidzo musi wechipiri usati wasvika?
Dambudziko riri kune vanotungamirira badzi rezvidzidzo kuna Professor Mavhima na Vamubengegwe ndo vari kuofisi yapurezidendi nekabhineti kunova kwakaisa maticha ndeyekuti vanga vachishandisa mabullish tactics okuvhundudzira. Saka pane maelders anozviti machurch elders vanga vachida kuti vanhu vayananise kuyananisa vatungamiriri vofozeu nevatungamiriri vehurumende. Saka isu pane zvatakavaudza vatungamiriri ava. Saka zviri kwavari kuti vanouya here nevakuru vakuru vekuhurumende zvikuru sei ivo vekuofisi yavamubengegwi neivo kuofisi yaprofesa Mazima nevekufinance kuti vazotaura zvakajeka kuti zvii hurumende zvairi kuda kuitira varairidzi.
Takambonzwa mashoko akabuda iro svondo rinoratabuda maririri vachiita sekunonzi kwachichidzirwa kunzi kuchadzingwa vadzidzisi basa. Mashoko iwayo makaatambirawo sei?
Vadzidzisi vakati zvavari kuita vanoziva kuti it's a clear labor issue inotenderwa nebumbiro renyika section 65 kuti vadzidzisi vanotenderwa kuti vaite collective bargaining zvichiburikidzawo nokuramba basa. Saka kutokandamarawo kuti vanhu vanotungamira hurumende havazivi zviri muconstitution zvakadaro. Saka izvo takazvitambira tingoziva kuti kutaura zvisina maturo. Kana tasvika pakuzotaura zvine maturo, hapana kwazvinosvika. Varairidzi vakaprepare kudzingwa basa muchokwadi, asi tinozongoendawo kumatare edzimhosva tichiapila against expulsion. But varairidzi vakatsunga vari kuda kurwisa semvumba kuti havanga tore rikodzero dzavo dzevashandi nemhaka yekubvundidzira chete.